Bato relabor economists and African Democrats lead riri kupikisa kudzikiswa kwemazuva anochengetedzwa munhu yatinoti quarantine pachirungu kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva masere nekuti World Health Organization rinova bazi rinoona nezveutano rine mazuva rakatara nekuti rakanga raona kuti pamazuva iwaya chirwere chinenge chagona kunovhenekwa chaonekwa kuti chiripo here pamunhu kuti achipo munhu aakuzikanwa kuti anorapwa sei saka na hurumende yedu yadzikisa mazuva iwaya tichiona zvakare njodzi pamberi apo nekuti vanhu vai vachasunungurwa kubva mukuchengetedzwa uku vachabudamo vachienda kunogara nevanhu chirwere checho zvinobudikira vaveko zvinozoita kuti chirwere checoronavhairas kana COVID-19 chipararire mukati menyika yedu uye isu senyika tisina nzvimbo dzeutano dzakatsarukana saka sebato tiri kukumbirisa zvikuru kuti hurumende yedu igone kunoshandisa mazuva akatarwa nehu
sei musiri kuwirirana nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende zvaipa kuti idzikise mazuva kubva pamazuva 14
hatisi kuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu isu tiri panguva yekuti tiri kuda kuti chirwere ichisapararire mumwe nemumwe mukati menyika inoyi ane donzvo rekuti aone kuti chirwere ichi hachisi kupinda mukati mevanhu nekuti chikazozara mukati menyika yedu tichasangana nerufu rwakawanda saka tinoona zvakare kuti mazuva aya adzikiswe vanhu vabude muquarantine imomo vasati vavhenekwa zvakakwana chisati chaonekwa chirwere chirimo kana kuti hachimo chinhu chinenge chakaipira nyika yedu neraramo yeruzhinji rwevana Zimbabwe. Saka tinoramba takasimbira nekukumbira hurumende kuti ishandise iwo mazuva akatarwa nehu ekuchengetedza vanhu muquarantine kuti chirwere chisatekeshere mukati menyika yedu ino yeZimbabwe.
Mumashoko enyu amakatumira kune veruzhinji nezuro makakurudzira kuti hurumende ikoke masangano ose kuitira kuti papanganwe mazano padambudziko reCOVID-19. Chii chakapa kuti mupe kurudziro iyi yakadai?
Takakumbira hurumende kuti ishedze mapato ese anopikisa nekuti chara chimwe hachitswanyeinda mazano anogona kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana uye bato rega rega rezvematongerwo enyika riri mukati menyika ino rine mazano ari nawo nguva ino haichazi nguva yekuti isu tisu takapakata asi yanguva yekupangana mazano kuti todii sevana vanyamunhu kuti tigone kunoona kuti chirwere ichi hachitekeshere hurumende yedu pachezvayo yakamira yoga haina zvizhinji zvainokwanisa kuita asi tikaita mazano marairanwa tinoona kuti tinogona kuwana zvakare mikana yekuti tobatsira sei mamiriyoni evana veZimbabwe vari mukutambudzika izvozvi kuburikidzirwa nelockdown iyi yatiri hatichada kuti tirambe tichinzwa nyaya yekuti kana kuti kuna kanzura kana kuti MP werimwe bato azorambidzwa kupa vanhu chikafu munharaunda yaari
mukapiwa mukana wekupangana mazano nehurumende zvii chaizvo zvamungaiudze hurumende yava Emmerson Mnangagwa
chokutanga chatingaudza hurumende yedu kukoshesa vechikuru nevari kurarama neurema nevari kutambudzika kuti vagone kunowana rubatsiro panguva ino yelockdown chechipiri chatingapanga hurumende yedu ndechekuti vagadzire homwe yekupa vechidiki vakanga vaine mabasa avemaoko vari kupunzirwa pekushandisa kuti kana tichinge tabuda mulockdown umu vagogona kuenderera mberi nekutsvaga pfuma nekuzvichengetedza chechitatu tinovapanga zvakare kuti dai vamboisa zvizvarwa zvemuno muZimbabwe pamberi vambomira kuita humbimbindoga nekuti isu sevana veZimbabwe kana tisiri kufara tisina pfuma yatiri kugadzira hapana upenyu hunenge huripo nyika yedu inoramba iri mumambure enhamo matambudziko nemadzudzu saka tinongovakurudzira kuti ngatikoshesei hutano ngatikoshesei zvakare raramo yevana veZimbabwe
munoona here hurumende ine chido chekunzwawo pfungwa dzemapato akaita serenyu pakurwisa chirwere cheCOVID-19
Mukuona kwedu ne mashoko atinombotumira apo nepapo tinoona zvimwe zvatinenge takurudzira zvichizadzikiswa. Saka saizvozvo tinoona kuti hurumende yedu ine chido chekunzwa. Zvakare dzimwe dzenguva vanozadzikisa zvatinenge tataura, asi tenge tichida kuti tigononopangana mazano takawanda kuti togadzirisa sei nyika yedu maererano nenyaya iyoyi yecoronavirus, kuti tingachikunda sei chirwere ichochi. Isu sebato takati kumboshedzera kuti dai vambovhurira vana godobori vedu vambovashedza vagara navo pasi vapangana navo mazano, nekuti nazviro kwazvo hakungashei kwemishonga yedu yechinyakare inogona kurapa hukosha ihuhu. Dzimwe nyika vakukuta nevachishandisa mishonga yavo iri kubva kuna vana godobori wavo. Chakakosha ndechekuti tiraramise nyika, tiraramise mwana wese muno muZimbabwe. Tinotokumbira zvakare kuti vambotora mukana wekupangana mazano nana godobori vari muno mukati menyika yedu.